Gwetare Shidiki wa Kensington marufu wabane makore makumi matatu ni mana vano tivano mbusanga na uni dambu zikuru. Rivano da kubabata ni siri kwe ruoko ni kudaki ukurarama kwa wone chiruere che HIV.
Ini daga ziva neje status yangu dine makore 10 mugore la 2000. Taka test wa semuri wabereke wangu ni mkuma wangu tikabatu wa tese tine same status. Ika shitambi na ndika ziva kutindo upenyo andichara rama.
Mwewe Shidiki ya kazaro aine chiruere che HIV. Wakunashe mkwashi vanoti vanosangana ni matambudziko makukutu mukurarama kwavo.
Vabereki vangu vose vakafa andina kumbobvira ndaona baba vangu asi mama vangu vakafa ndiri grade 2 ndanga ndine makore 8 okuberekwa ndiri kurarama neutachwana weHIV ndakazvarwa ndakadaro.
Vamukwashi vanoti vanombonyomwa asi izvi havasi kuzviisa muhana.
Stigma and discrimination iripo ndinotombopiwa mamazita nechitonzo edzipo wamwana ngashingoto akaro wane mzweze.
Vano tiyo chakawa ponisa mushure mekuziva kutiva ingeva ine utachuona we HIV. Kugara varu muzikwata zevanu vanura ramaone chirore ichi umoma vano pana natariro ye upenyu.
Mushure mekunge ndaziva kutindirukura ramane utachuona we HIV mugwera 2011 ndaka joina ma support groups ayo atino sangana sevanu varukura ramane utachuona we HIV tichisimbi sana.
Musika na wechidiki anda kudaizwa ne zitaraki kutanga chete anonzi Tino anotiwa akazvarwa aine utachiona we HIV asi anoti zvisinei nechimiro chake ari kutotsvakawo murume angamuroora.
Tokutsvaga munhu wekufambidzana naye anoroora aiwa panenge pasina chakaipa. I'm 29 so nenji tarisiro zvokuma munhu ari kuma 38-40.
Vakensington marufu vatiwo kazhinji kubuda pachena ndiwo mushonga mukuru we HIV.
Vanhu vazhinji vakawanda havana kusunungukwa kubuda pachena. Tinotoshuvirawo kuti vanhu vazvive normal, vanhu vakwanise kuzvitaura pachena. Ndo mapedzero angaitwe weHIV munyika.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vari kukurudzirawo vechidiki vari kurarama neHIV kuti kana vasati vapinda muwanano vanofanira kuitawo bonde vakazvidzivirira.
Chakakosha zvakare kushandisa makondom because even not my ARV hazvivo kuti hauchabata ma STI nezvimwe zvirwere zvakadaro. Nyangwe zvazvo tichiti vanenge vasina transmission, use yekondom inokurudzirwa nekuti inoita kuti musabate ma STI.
Mumwe mugari wekuchilonga kuchiredzi muzvare Emelina Mupinduli avo vari kurarama neHIV vanotenderana nemaonero aya vachiti zvinobatsira mukuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Ndakatanga kuzva kuti I'm HIV positive 2015 nakarwadziwa sana zvonyaka kuremerwa steriki nekuti nakawana counseling yakakwana. Shoko kune vechidiki ndingoti vashandise makondomu nekuti ndoziva kuti kana vakashandisa makondomu vangatapurirana chirwere.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vechidiki vane chirwere ichi vanokwanisa kurarama kwemakore akawanda semunhu wese zvake.
Vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vanokwanisa kurarama upenyu huzere neutano zvakangoita ose vamwe vanhu vasitorina chirwere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanokurumidza kuongororwa ropa ravo votanga kuna mishonga yeHIV vanorarama kwenguva yakareba pane vanononoka. Izvi zvasiyana nakare apo vanhu vaiita sekunge vatongerwa rufu pavainge vabatwa nedenda iri. Bazi rezveutano rinoti muZimbabwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Jeffrey Moyo.